Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mumiriri wezengeza West Mparamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze kwavanga vachirapwa. Mumwe murume wekumbire ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzadu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mumiriri wezengeza West Mparamende uye varisa chigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vasvika munyika nhasi mangwanani mushure mekupedza mwedzi mina vari kunze kwenyika uko vanoti vanga vachirapwa. VaScala vanoti vasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport zvisina dambudziko, kunyange hazvo paive nevamwe mubato riri kutonga reZANU-PF vaikurudzira kuti vasungwe pavanodzoka munyika vachivapomera mhosva yekutaura manyepo avanoti akanangana nekusvibisa zita renyika kunze kwavanga vari. Izvi zvinotevera kutaura kwakaita VaScala musi wa15 Chivabvu kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland uko vakati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu. VaScala vanoti vakatyorerwawo kodzero dzavo mushure mekugara muJerry kwemazuva mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 595 days. Tabata VaScala kuti tinzwe mafambiro avaita pavadzoka nhasi munyika.
Takafamba zvakanaka zvikuru. Sokuziva kwenyu kwokuti ndanga ndakamboenda kunoti ndinocherekedzwa utano hwangu. Saka nyaya idzodzo dzakapera ndodzatsvakisa kuti ndidzoke kunyika pari zvino. Ndadzoka nhasi mangwanani nenguva dza8:35 AM.
Tinoona kuti madzoka papa ine vamwe vanga vaine kurudziro zvikuru mubato reZANU-PF yekuti VaScala vanofanira kusungwa vakataura zvinosvibisa nyika pavanga vari kuGeneva. Matambirwa sei?
Hapana chakaipa chandaona chaitwa paairport. Hongu, zviri pachena kuti kudzoka kwangu hakungangoitwi kudzoka kunenge kusingaonekwi neava state security agencies. For sure ndasvikawo vatumirawo mashoko vakati VaScala vasvika vatorwa nemota mbiri Toyota Fortuner neJaguar ine manumber plates akati akati. Tavaona vasvika vabva vatorwa vakatiziswa vakaendeswa kugumba kwavo. Ndoo mashoko andangonzwa kuti ndo avafambisa security dzepaairport kuti vazivisa kumaofisi kwavo nekuvakuru kuti VaScala vasvika uye vazotorwa nemota dzine manumber plates anotevera.
Taona kuti madzoka munyika VaScala vamwe vachiti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munguva ino zvikuru pakatariswa kuti nyika iri kuda kuita musangano weSADC mwedzi unouya. Munoti nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Nyaya yokutyorwa kodzero dzavanhu inyaya iri kugara ichinetsa munyika medu kwemakore akawanda. Ini maonero angu ndokuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti kodzero dzomwana womuZimbabwe dzakakosheseswa uye dzinokosheseswa pasi rino rose. Saka zvose zviri kuitika izvi sokushungurudzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vamwe vari mutongo izvozvi vana Jameson Timber navamwe 78 vokuAvondale uku. Hazvisi kutsveta nyika yedu mugwara rakajeka pasino rose. Ya ikwese kwananga ndichisvika yanga ichingofunzwa kuti ko chii chiri kuitika navanhu vanosungwa. Indikati ima mtu wazizivo kutindaka gara here mazuwa 595 ndiri mutrongo mchikurubi maximum prison. Pasi na makaya ndapara asikuri kungo chinyiri kwa chete. Saka nyaye uchinyiriri ii noku chikora kodzero dzavanhu. Inofana kuti imiswe munyika medu hatinga gari tiri vanhu kungo shungurudzwa. Uye nokungo shungurudzana munyika yedu yechisvaro. Hazvinaki izvozvo.
Saka inomiswa sei nyaye vasikala?
Nyaya iripo ndiyo kuti pasino rose riri kungoonawo zviri kuitika. Saka rinofanira kuti rigare pasi rongorore kuti konyaya idzi nemhakaye kodzero dzavana vezimbabwe dzichingotyorwa nguva nenguva. Saka inyaya yakakurisisa zvikuru kwazvo nokuti pasino rose rinofanira kuti ritaure kuti kutyorwa kwekodzero dzavanhu muzimbabwe kunofanira kuti kumiswe nokuti hatingaiti nyika yavanhu vanogara vachishungurudzwa misi nenguva.
Vanga vari vaimbove miriri wezengesa West mudare reparamende uye vari sachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nekudzoka munyika kwavaScala tichitarisa kurudziro yevamwe mubato rezano PF yekuti vanofanirwa kusungwa.
VaJob Scala kunyanga havo vakaita musarinya yavakaita vachikodzera miromo isina kufanira vachisorobodza nyika yavo kutyora mutemo wenyika. Zimbabwe yaratidza kuti aiwa hatingodenwa nedombo reKeni Senyuchi. Tinosiya munhu azviitire zvaada kuita asi akazoswara zvatozomubata. Saka kusasuba kwaitwa apa tinongoratidza kuti aiwa hatisi kutakana kuedza kutambudza vanopikisana nehurumende kana vanopikisana nebato riri kutonga. Asi tiri kuda kuvaka gutsa ruzhinji.
Asi ka Dr. Mavhaza, tinoona kuti mazuva apera kune vakawanda mubato renyere zanu PF vaikurudzira kuti vaScala vasungwe vachiti vasvibisa nyika pavanga vari kuGeneva kumusangano uku.
VaJob Scala vanga vaudza kwavari kubva kuti handa kunosungwa mangwana chaine ndinoenda dovharirwa. Asi Zimbabwe yaratidza aiwa hatisi vanhu vanongomhanya mhanya kunosunga munhu. Tangovasiya tikati aiwa ngavaridze mubhedha vakavada kurara anorarapo yega. Bato rezanu PF ibato rinoita gutsa ruzhinji, rinonzwa mashoko emunhu wese. Zvinonetsa kuti titedzere shoko remumwe nemumwe. Saka tinoteerera toona kuti ehe zvavataura hazvina kuipa masungiro avo. Asi tikazoona zviri mberi hatidi kuramba tichingoda kuedza kusvibisa zita renyika nenharada danhubu dzinoda kuedza kudenha kuti vasungwe vagowana matauriro. Takati aiwa zvakadai zvikaizvi tinosiya zvakadaro. Isusu senyika kana zvebato riri kutonga tinokurudzira kuguta ruzhinji muvanhu vakasununguka kutaura zvaanoda. Zimbabwe inyika yababa, inyika yedu tese.
Tanzwawo vaScala vachitaura kuti vari kushushikana nekuramba kodzero dzevanhu dzichityorwa muZimbabwe uye vati havasi kuzodzora tsvimbo pakutaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Munoti
vaScala vanoda kunyangadza pavanogara. Havasi kuzviitira kuti vane shungu nevana veZimbabwe. Vari kuzviitira kuti varoda kuti vaikunzi vagoona kuti vanoitwa sei kana pane zvaitika vagonyomba nyika yavo. Saka mataura avari kuita kana vachinge vaona kodzero dzevanhu dzichityorwa vane kodzero yekutaura kuti matyora kodzero apa neapa. Kana vachinge vanyeba tine kodzero yekuvabvunza kuti ndepati patyorwa vagotiratidzavo. Asi hazvina kuipa kuti kana munhu ane chaanzwa nechaona angaataurire kuti nyika yedu nyika yakasununguka. Ndo zvakarwirwa muZimbabwe kuti vanhu vasununguke vataure semaonero avo. Zanu PF haikurambidze, haikumbunyikidze ende haivhare muromo. Inokusiya uchitaura kana ukachana chokwadi chinotedzera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezanu PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mumwe murume ane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa wekuward 15 kumbire mudunhu remashonal and central vafanuro chagonda vanonzi vakaurayiwa nenzou nezuro mushure mekunge vaenda musango riri pedyo nemusha wavo kunotema mapango. Vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu iri vaBlessing Karembera vanoti chiitiko ichi chiitiko chinosiririsa zvikuru pachitariswa kuti upenyu hwevanhu huri kuramba huchirasika nekuda kwemhuka dzesango. Vakarembera vanoti mazuva mashoma adarika kune zviitiko zvakadai zvakawanda zvakaitika mudunhu iri, vachiti dambudziko iri rave kuwedzerwa nenzara yakatarisana nenyika iyo iri kubatawo mhuka dzesango. Taedza kubata mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinashe Farau kuti tinzwe divirawo panyaya iyi, asi vanga vasati vapindura mifunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita navakarembera.
Tine hama inonzi Fano Chagonda, uyo angaenda musango ari kunotemawo mapango ndokuchibva asangana nedambudziko rekuzovhiringidzwa nenzou ichibva yaita kuti upenyu hwake huve hunopfuura. So ndodambudziko ratawana iri kune hama yedu Fano Chagonda.
Ndeke kutanga here kuti musangana netsaona yakadai munzvimbo iyi?
Nzou dzagara dzichikonzera matambudziko akadai muri munzvimbo yeMbire constituents. Tingati kumasuka kune imwewo futi hama yakaurawa nenzou, then kumajinga kune imwe futi hama yakasangana nedambudziko iroro. Matambudziko agara achiwanika munzvimbo yeMbire constituents yekuti vanhu vanourawa nemhuka kwete nenzou chete, asi uye vamwe vanourawa kunyangwe neshumba.
Makazivisa here veZimbabwe National Parks and Wildlife Management, uye vane matanha avari kutorawo here kana makavazivisa?
Sekunzwa kwandaita maererano neNational Parks, zvanzi vari kubatsira nekofini uye nechikafu pamariro emushakabvu, uyezve vanga vachitsvaga nzou yacho kuti vave vanozoipfuura. Ndo mashoko andaudzwa nehama dzepedwo. Saka tinoda kutenda veParks vari kuita basa rakanaka iroro rekunge vachichengetedzawo mhuka kuti dzisasangana nevanhu pachizowanikwa matambudziko akafanana neaya.
Sekuona kwenyu vakarembera, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti mhuka dzesango dzisaramba dzichikanganisa kana kutora upenyu hwevanhu?
Isu sevagari vemuMbire constituency, zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe nekuisa waya inoganhurawo mhuka nevanhu kuti pasave nedambudziko rakafanana neirori, uye vanhu vadzidziswe nenyaya yegame park kuti waya ichengetedzwe kuti vanhu vasazovandalize kana kuti vasazoenda vachinotora waya idzodzo vachizoshandisawo zvimwe zvisinei nechekuita nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC mudunhu reMbire kuMashonaland Central vaBlessing Karembera vari parunhare kwakare kuMbire neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael azivisa nhasi kuti arwisa usiku nzvimbo inochengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah muLebanon, zvichitevera kuziviswa kwaitwa nemasangano enhau yehurumende muLebanon kuti kurwisa nemuchadenga kwaitwa neIsrael kwaparadza nzvimbo inochengeterwa zvombo iri kuchamhembe kwenyika iyi. Hezbollah iri kurwisana zuva nezuva nemauto eIsrael ichitsigira Hamas kubva chikwata chemuPalestine ichi pachakarwisa kuchamhembe kweIsrael musi wa7 Gumiguru, izvo zvakakonzera hondo muGaza Strip. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navapanashe Nyamupingidza, avo vakagadzira motokari yavo vachishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvavainhonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakurira kumhondoro kumusha from 2 years apa ntiunda richa 17 18 years ndapedza chikoro timukura kwangu imomo muchiri ndochikoro bva ndiri ku primary ndaingoto ndaya munhu yaingo bata batawo asi kwana ndakanyanyira kwangu ruko art ichazokudrova then ndigadzira ma radio ndokwaya kuti kwangu stereki manema TV ndichidididizo timbuya mbuya kumusha magetsi aitovepo pamusha boss pegara pakachena chaizvo tibatanidza batanidza tunduko magetsi kusikonda pedzawo ndatonyora then 2019 ndichipedza chikoro form 4 yangu ndipandakauya kuHarare ndakaita zvokugadza futi maradio ndakagadza rimwe zibva sikoro rangu so from scratch from ma script metal randaita kurisa because mumomza wangu mama wangu anotengesa pamusika so ndainovaodhera kunoton kure kure nebhasikoro iroro zvinotakura zvinhu chinda ndari kumusha ndifamba about 80 kilometers nebhasikoro iroro
bhasikoro iri raigona kufamba 80 kilometers panguva diki ranga rakagadzirwa sei
bhasikoro iri rakasiyana nemamwe because iri rari nemashoko epamudhudhudhu then istaka malooks kuoneka kwaraita maitofunga kuti motorbike but rasina engine then ratune gearbox yari chero but gearbox yacho engine yacho yaive nini zvokuti aivo ndikachovha padiki songochovha kana ka 1 ka 2 ka 3 rakungoenda rega ndichifamba zvishoma nezvishoma ndichitoenda ndichitoenda zvokuti ndikanyatsori murova chaizvo chaizvo handaifamba zvokuti ndaitoti ndikabuda kuHarare kuma ndaiwanzobuda nazvo kuma 4 na kuma 5 kuma 4 kuma 5 by kuma 12 oro papast 11 ndaitenge ndasvika kukumhondoro tata kutomwa tini nevangu ndaidai so nenoton then ndosvika panonzi pakarina apo west band sendring hamunyagori uko kupasi uko ndofamba ndodzoka futi rakanga risingafe bhozi rari dzadzi risimbi maheavy gage andaishandisa pakuwelda saka ndaishandisa maengo bus nemasquechubu maheavy juty chachoaya
mota vanhu vakawanda vaiona ichitenderera kune urongwa here hwekuti unge uchigadzira dzimwe dzakadaro kana kuti kugadzira mota dzinogona kutengeseka here
tiri apa pamotikari kwangu rungoda kuratidza vanhu kuti zvine zvindozvikwanisa bhozi ndikutoda sapoti yekutoti toita kana tuma 3 wheeler tuma motorbike tinotakura zvinhu shauku maybe tikakwanisa kuita kana kugadzira kuti tuma mini tractors tuma motorbike tuma 3 wheeler tichingodaro so totiwana kuma misha even vari muno mudhorobha vanokwanisa kutenga vachitakura mafeji nechichichichi hozi mota tokwanisa kugadzira part 1 zvinozoda mari yakawanda kugadzira maplans emotikari
kana paine vari kudawo kubatsira vachishanda pamwe chete nemi mukugadzira zvamuri kutaura izvi vangashanda nemi sei
okay chatonyanyoda like one pekuitira zvinhu panoda zi warehouse chero pekuitira zvinhu izvi toda matuzi kana kutombowana vanotibatsira nekumbotimboita kaprototype kacho bhozi madesigns ndakaita mamwe matuwila mamotorbike akatosiyana neariko ariko mazuva anaya then ma3 wheeler acho ariko akatosiyana but ndangomaita pasketch saka even hurumende chaichaiyo inofanira ndoyekutanga inofanira kutotibatsira kuti tive nezvinhu izvi zvakaita sezvizvi bhozi kuno kuafrica varimi takazara navo tine varimi hobho vanoita fodya vanoita chibage kwakasiyana siyana kupasi kwenyika uko but vanhu vanonidha tunhu kwaita sei itwotwo
vangada kukubatai vanogona kukubatai sei
vanodanobata vanobata pa 071-948-6353
kwanasi togumira pano mazuva hurukuru yataita navapanashe nyamupingidza avo vanogadzira motokari nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinosanganisa mabhasikoro nemidhudhudhu ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndinoita wakancuve ndiri muwashington dc
tinotenda taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naivans zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
ndino kuchingamidzai muchirongwa chechitendero chesvondo rino patinokurukura nyaya dzine chekuita nechitendero dzakasiyana-siyana ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nasi tine rombo rakanaka tine hurukuro nemuapostora wamwari vamartin matinenga vekuhis grace ministries pamusoro pechunhu chinonzi barika mukunamata mudzikereke mumamana mumaruwa ndinokuchingamidzai muapostora wedu sanganai nevateereri
kwazwai vateereri vedu vedu Studio 7 kwazwai mkoma Evans. Tino tenda nena uya masimuza na uye barika yekuti shoko mwari rinotikubi nekuda kwenhau iyi.
Ngai gare ya viwa zvayo ngatibvei tapinda munyaya yatinayo nhasi.
Kana tikatarisa mushoko ramwari tinoona mabarika arimo anoitwa. Asizve hatina patinoona panotaurwa kuipa kwebarika kana kunaka kwebarika. Zvichireva izvo kuti hakuna chimushoko ramwari munotsanangudzwa kuti barika rakashata kana kuti barika rakanaka. Asi Bhaibheri richinyorwa rinonyorwa richishandisa maevents echokwadi. Ndosaka tichiona kuti mune nhau dzebarika, mune vanhu vaive nebarika. Asi vanhu ivavo kunyange zvakadaro vane chikamu chavakaita pakuti Mwari vasvike pavanoponesa vanhu, kuti Mwari vasvike pavanoratidza rudo rwavo, kuti Mwari vazivikanwe. Zvisinei nenhau yekuti munhu ane barika here kana kuti haana barika.
Saka hakuna here vanozonotongwa wokudenga kunonzi kunotongwa vanhu nekuda kwebarika iri?
Tinokwanisa kutaura takasununguka tichiti Mwari havana munhu wavanotonga nekuda kwekuti ane barika. Mwari havana munhu wavanofevhera nekuti haana barika. Asi nhau iripo ndeyekuti mwoyo wako nekutenda kwako nekugashira kwako ishe Jesu Kristu ndiko kunokuumbira ukama hwako kubudikidza naMwari. Patinozoona shoko raMwari raakutaura panhau yebarika kana kuti panhau yekuita madzimai akawanda, panhau yeutungamiriri. Panozotaurwa kuna Timoti pachinzi ipo anoda kuva bishop kana kuti anoda kuva overseer kana kuti anoda kuva mufundisi, anofanira kuva munhu ane mudzimai umwe chete.
Kuvamwe vaparidzwani vanoti mukadzi mumwe chete, murume mumwe chete.
Pakunamata kwatinoita hatigoni kutaura tichishoropodza barika, nekuti marriage yacho pachezvayo haisi nhau inoitwa naMwari. Marriage inhau yeculture, it's a cultural issue. Vanhu vaviri vatenderana pochizonzi pavane marriage. Saka kunaka nekuipa kwebarika hazvisi zvinhu zviri general, zvinhu zvinobva nekuda kweculture yenyu kuti muri rudzi rupi, runogashira here zvebarika. Kana izvozvo rudzi rwenyu kana culture yenyu ichigashira, ukatoita barika wagona. Asi kana culture yenyu isingatenderi, ukaita barika unengewo wakundikana.
Iwo mumagwaro awa seBhaibheri hapana here panotsiurwa kuita barika?
Bhaibheri iro pachezvaro uye naMwari pachezvavo havana kutsiura kana kugumbuka kwavainako pamusoro kwebarika, kunze kwekuti ari mubarika haakwanisi kuva mutungamiriri. Asi ari mubarika akatenda muna Jesu Kristu, naiyewo anoponeswa. Ruponeso rwakazara runofanana neuyo asiri mubarika.
Zvinovatendi havazoti here muri kuti vaite zvavo madiro aJojina?
Zvichida mutendi wanhasi achinzwa matsananguriro andiri kuita anogona kufunga kuti saka kana Mwari vasina basa nazvo ngaakungoita madiro aJojina panhau yebarika iyi. Chokwadi chaicho ndechekuti ukaita barika denga unoriwana, asi uchiri pano panyama nemadzimai ako iyayo inenge iri nyonganyonga.
Aiwa kwanhasi, chiregai tigumire ipapo. Ndinoda kukutendai Apostle Martin Matinenga kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinokutendaiwo nemi kunge mange muchifamba nesu muchirongwa chesvondo rino. Tinokupai chimwe zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos FC charowa Wange FC pamusha payo munhandare yeColiari, umo chipangano isingawanzoroveka zvekutamba. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
chekwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints ese matatu zvitevera chibodzwa chimwe chete chabva kuna Kelvin Moyo uyo arova mambure mushure mamaminutes makumi matatu nematanhatu emutambo izvo zvaita kuti Wange FC irohwe munhandare inotyisa yeColliery umo chikwata ichi chine nhoroondo yekusaroveka zviri nyore kukunda munhandare iyi kunofarira kupa Dimbare Manyawi sezvo Dynamos iri kunoshandisa nhandare yeOrlando Stadium South Africa semusha wayo makundano eCAF Confederation Cup. Muongorori wemutambo wenhabvu vatapuwa mushunje vanoti
fans of Dynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach
asi mutsigiri wechikwata ichi vatedius Bhunu vanoti vamwe vavo vari kurasika nekuti imba haiva kwene zuva rimwe chete vachiti mangombe anofarira kupiwa nguva yakati rebei achiruka chikwata ichi
munhu anopuwa nguva munhu anopuwa nguva apuwa mukana tochizoona kuti aiwa kana atadza tochizotaura kuti aiwa pa wakundikana nekuti tamupa mukana
kukunda uku kwapinza Dynamos pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi maviri nemanomwe mapoints gumi nemaviri pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe kubva mumitambo gumi nemipfumbamwe 19. Wange yaramba iri pachinhano chegumi nenomwe ine mapoints gumi nemaviri zvekuti inofanira kuita mashiripiti kuti irambe iri mugungano iri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi. Manika Diamonds 0 Tier 1 0. Islanders 2 Blower Chiefs 0. Capes United 0 Rentals 1. Vatsigiri veCapes United nhasi vanga vachiimbawo kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa zvitevera kukundwa uku. Billiard abatana naWilliam Manhondo pavatambi vakanda zvibodzwa zvakawandisa vaviri ava vaine zvibodzwa zvisere pamunhu. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. FC Platinum 39 points. Ngezi Platinum Stars 34 points. Simba Bora 34 points. Manika Diamonds 33 points. Murairidzi wengezi iyo ine mukombe uyu uyezve iri kurwisa zvakasimba Tekshua Chiragwi anoti vari kuvimba nekubatana kwakabva gore rapera kuti vatore mukombe uyu zvekare.
I think kungoenderera kumberi takasiyira kubva gore rakapera and takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we supposed to play as in this partner.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Tier 1 19 points. Cheguru Pirates 17 points. Wange 12 points. Arineo Movers 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvinguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende uye varisachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Scala vanodzoka munyika mushure memwedzi mina vari kunze vachirapwa. Mumwe murume wekumbire kumashandaland central anourayiwa nenzou muchiitiko chinonzi nevamwe vagari idambudziko ravagara vachisangana naro mudunhu iri. Chikwata cheDynamos chinorova Hwange FC 1-0 pamusha payo mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Anukone kane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusemu ina standikile mshanga.